Mugwarora buri kana muzinda wesangano iri muHarare nhasi European Union yati mari ichapiwa kumasangano anoshanda akazvimirira makanzuru pamwe nemakambani akazvimirira kuti ashande nevechidiki kuvapa mukana wekuti vaite mabasa ebudiriro kuti vazvisimudzire mukurarama kwavo. EU inoti panofanira kuva nemikana yakaenzana uye vechidiki vanofanira kupiwa mukana wekushandisa zviwanikwa kuwaniswa mabasa nemikana yekutangawo mabhizimisi avo. Mukuru wechituri Residence Trust vamabela Skumalo vaudze Studio 7 kuti zvinofadza kuti apo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika pane dzimwe nyika dziri kurangarira vechidiki munyika.
Tinofara chose kuti pane dzimwe nyika dziri kurambawo dzichitirangarira dzichiona kutambudzika kuri kuita vana vezvo munyika yedu yeZimbabwe. Saka tinofara kuti koo yavaisa iyi yakanangana nevechidiki kureva kuti inyika dzine chido nekufambira mberi kwenyika yeZimbabwe mune ramangwana. We are focusing on the future. Saka izvozvo tinozvitambira nemufaro zvinobisa.
Mukuru wesangano reYouth Forum vaWellington Zimbabwe vanoti zvinotendwa kuti sangano reEU rinoramba richibatsira vechidiki munyika umo mune kutambura kukuru.
Ngatitokuziva kwenyu vechidiki vagara vari vanhu vanyika vachiwanika vari kumashure shure mabvike zvinoizvi veEU vari kuda kukupai mukana nerubatsiro rwekuti mukwanise kunge muchidini muchibatsirana pamwe chete nehurumende yenyu muchiona kuti vari kusunga zvisimbi zviriku nezvemunoda here kunge muchiona zvichiitika. Tinozvigamuchira zvikuru kwazvo danho rakadaro.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti rubatsiro rweEU rwakanaka chose sezvo rune chinongwa chekubatsira vechidiki avo vakasarira zvikuru muzvirongwa zvebudiriro.
Saka tichiona koi yaita neEU inotibatsira inoramba ichiratidza zvekuti kunyange atungamiri yekazvituka zvavo nyika dzekunze dziri kuedza kutipawo rubatsiro sobatsiro zvinonga kubatsira tikwanisa kunge tichiumira takasimba nekuti zvizhinji zvatinenge tichiona zvekuti vesiki vazhinji havana chokuraramisa havana mabasa. Saka nepasina rubatsiro rwunenge rwuchiuya richibva kumasangano akazvimirira ega zvingakubasa ringe richirema.
Sangano reEU rinoti donzvo guru raro kubatsira kupedza urombo muZimbabwe uye kuti vanhu vagare zvakanaka pasina mhirizhonga kana utsvanyiriri. Kunze kwerubatsiro kune vechidiki, EU inotsigira Zimbabwe nekutenga chikafu, mabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena nezvimwe zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.